Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gunyana 29 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka. Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano neZuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara, asi zvinzvimbo zvavo zvichafanobatwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvigaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement Chikwinya, avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe navaJacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato reZANU PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 neZuro, inyaya dzokusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion, haufaite rusaruro nerusaruro, haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo, unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kubvisa hurumende yeZANU PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo, asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano, vari welcome, hapana munhu atadzinga, asi to enable our party to move because basa rakaoma. Tataura kuti vachikwinya ndo va acting secretary general, vamai Evelini Mazungu Masaiti ndo va acting chairperson, va Heri Mudzuri ndo va acting secretary for elections, va Julius Magarangoma ndo va acting treasurer general, va Edward Ndlovu vekubulawayo ndo va acting deputy spokesperson. Hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavhoti, icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa, uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadzirwe riswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system is to prevent a multiple voter registration, so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezvigananga. Tataurana futi kuti we are concerned kuti pa voter registration paipai hapana immediate transmission, live transmission yezvinhu yevanhu varejistwa kuvhota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorejista vanhu veZANU 2.8 million, so hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. so tikuzva zvamudere zvichaenda kumakoma karawo.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo yeNational People's Party inotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamwe vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa avharisa mahofisi avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunhu akasiyana-siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro ruzhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe wamasangano akazvimirira oga anga vachiparticipata mupurogiramu iyoyo. Anyanyotifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa especially pakati pemacivil servants maticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanyokumbira kuti zvisave musi wekugumisira, tirambe tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varatidze urombo hwakakonzereswa
maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana-siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe neumwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe paboka reTajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzavo dzingori panze, vanhu vachiratidzira kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekusimbisa kwakuchiita vadzidzisi nevamwe vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatadza. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziya vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumastriti. Kana vazoshaya munhu wekubata tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisakapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varairidzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vatiri kutaura navo havasati vatambira chichemo chedu, havasati vachipindura. Asi ndozoona musi wemande vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukonzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhau reDaily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafiramberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau vaviri vebepa nhau reDaily News vanoti Mugoveta Firenyi kana Brighton Goko varohwa zvakaipisisa pavanga vachitora mifananidzo yevanhu vanga vachiratidzira ava pedyo nemahofisi eMDC muHarare. Vaviri ava avo vasiyiwa vatirapata vachibvinina ropa mumisoro vazobatsirwa nevamwe vatore venhau avo vazovaendesa kuchipatara kunorapwa. Tafire Nyika audza Studio 7 ari muchipatara kuti angonzwa chinhu chaputitswa nemapurisa akazopepuka kuvara gotsi ropa razara pambatya dzake. Tafire Nyika aenderera mberi achiti zvose zvazoitika haana kuzozviziva.
Vamubudikira vakuona saka tasina kuvaona. Saka kungo patangovaona pabva parira vagwaridza something inandazoziva tizvaita senda kuenda vandangodonera pasi. Bva ndatoona ndavabhlida nomba yevatojamba kubva vapfuura vachindijamba nepamusoro. Then vandazoona Brighton abatwa navakomana vanga vane anotengesa muchishopu memo cheMTC. Ndiwa ndazona akabata Brighton, but Brighton achibuda blood nemunini. Handizivi kuti chichaitika kwari.
Studio 7 yedza kutaura naGoko uyo anga achishanda pamwe chete naTafire Nyika asi akundikana kutaura kuti zvafamba sei sezvo anga achiratidza kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Goko akuvarawo musoro, ruoko pamwe negumbo uye michina yake yanoshandisa pabasa inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai, zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana-siyana anga achisanganisira Tajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino-zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Tsangona vanhu vachimhanya vakawanda mhino kuti zvanga zvichimbofamba sei mutaun vachingotandanisana. Vamwe vauye vakatopwanya muno mushopu vakatora mafoni esi andinotengesa handisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Haisati tisi kutomboda nyaya dzemabond note. Manguja akati kana mabond notes akapinda pamaketi anoresaina basa. Saka izvozvi mabond notes acho hasi kutowanika kumabanks. Unoashaya mabond notes acho paparero maketi vanenge vachitoda mari ritori pamusoro. Saka zvaakataura kuti mabond notes akapinda pamaketi anoresaina basa ngaaresaine because isusu taakutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwamagamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi vehurumende nhasi vapeta urongwa hwavo hwekupomera Pastor Ivan Mawarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho Chief Inspector Martin Runganga vekumatikitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza Pastor Mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta ravamavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vamavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. Vamavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zero tare mazvara nhasi pa dzakanangana na pasta mawariri dzadzimbiri yokutanga yanga ari padare pe high court paraidza kuda kupisa hurumende ine chizvino chisimba vanochukisa vakamirira kuita guru hurumende vamutanga dura vatedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapolisa 8 vakabva vavhara kesi yavo saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kudare kuti tisunungurwe tichata taura inonzi pachirungu application nedischarge ndiyo yatati tichaita iyoyo saka tanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipiswe tikurwe pamhosva tichinochata taura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhirizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe apo pasa mawari raini rakaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine iyoyo dare raramba kuti pasta vane nyaya vakaita saka vaizvozvo vakurwa vavanenge vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pasta mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva.
Pane humbo here uri kupuwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo. Asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge high court.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbowo vapa humbowo nhasi uye vanga vachitiwo kudi?
Vamakedenge vapa humbowo vachingotivo ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripots kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaanoti pasta mawarire vaida kuita.
Gweta rapasta Ivan Mawarire vaHarrison Nkomo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru 10 kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeyambeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapasiswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Havambozigona bhozi vanotangira kutobras so zvichidzika zvichiuya pasi pasi kushanda munhu wese ane strategy yake yekushanda kufoni ndo inoshanda noti munhu kunzwa vanhu vakamira apa foni inondoshanda kutodarika kuto kumira apa foni chai chai inoshanda kudarika kumira apa foni saka izvo hazvinani basa rese zvokunzwa chero wako akaswera wakamira munhu anongoyo paga magari kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari yekuAmerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Ivo ndo vakato konzeresa from the first place. Wozi zvakaita izvo kuti vawanda kubenefita iyo chete kuti vabudisa bond rakawanda. Wowe mugreba iwo womhanya street wotora mari yese. Vauda kudzoka back to kwatiri sizotaura kuti isisi tisiri kukonzeresa. Isati sipana chatombokonzeresa but Ivo ndo vari kukonzeresa. Ndovagadzirisa program our first. Ndoda kungoblame vanhu vese vese.
Vatonderai makai vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka asi sezvagara zvichizivikanwa mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai vati vanotengesa mari mumigwagwa havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndo vari kuvepa vakomana musiti kuti vatengese mari. Saka ndinofunga kuti vachasungwa. Vachiita sekunge ndo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakavaenda kune mapurisa. Vachaburitswa, boss chef vachafona imari yavo vachitiburitsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vaJohnson Takawira vanoti mutema haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Nasuti vacharamba vari mabhati vanenge vane new strategy yekuti vatinenge vatova nemafone numbers eshe evanhu vakasiyana siyana vanenge vachitsvaga mari saka vanongochinja mapositions vanogona kuita business ravo vari ipapo zvavo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndidzo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekuBema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechiMoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa pachena pese panochorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, Makepekepe akarova Chicken In 1-0 ndokupa Dynamos mukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yeKasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maGlamour Boys akanoita mangange 1-1 neShabani Mine kumaGlass Stadium. Mangwana, Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma Green Machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana neFC Platinum iyo yakasiyana nemapoints maviri chete neDynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino. Svondo rese vateveri veDimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vatarisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo muRufaro Stadium nesvondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo veDimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kuona ne form ine Capes mazano ndikona Capes chino hwina 1-0 ibva ne 3 points ku ofindo zvatotaura kuti zvifadzewo shamwari dzedze Dynamos kuti Capes inenge yadi yakolekita mapoints makolekita yakaita pachicken ini.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vafarai Kambamura vari kuyambira Dynamos kuti isatarise zvichaitika pamutambo weCapes United neFC Platinum asi kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambiro ayaita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana nayo muRufaro kana iri pahome itimu yekuti munoziva kuti Dynamos inenge ichitotyisa ichitohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Black Rhinos versus Haumine Rufaro Stadium, nesvondo Wange versus Blauwe City Colliery, Triangle versus Yada Gibo, Bantu Rovers versus Shabani Luveve, Chapungu versus ZPC Kariba Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbova nhengo yedare reCongress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Higginsbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHigginsbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHigginsbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudongwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHigginsbottom vainge vaita chibvumirano navamugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHigginsbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pastor Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanotindo mutungamiri chaiye webato People's Democratic Party. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange mini zvakare mangwana anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yena mhlabe sithekisela njengenhlanganiso ejeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithekisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intathelo izindaba ezimbili zeDaily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi besebedlule abafundisi abalithumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye-rejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota bathiwa amaslipi abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu.
Abafundisi benkonzo zesikristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intathelo izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yetajamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kubhaliswe kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe zinhlamvu. Intatheli zindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugobe Tafirenyika lo Brighton Gogo. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla setajamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yena mhlabe sithengisela njengenhlanganiso ejeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besijengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha losizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-riot efike yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-riot yabantu abangamashumi alintathu nanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Ah, ikubake baba manje abantu kodwa baba chiya ke singazinxa ukuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlweni ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba ayikade betshengisela ke ukuthi bebabopha so ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalawa ebengazi bebochiya kodwa ke kulabanye abachayiweyo isisiwahambisa ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service unit.
Besizwe ukubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa. Lokhu kuyilo yini uhlelo lona?
Iye vela suyele muva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali yaphambili. Nxa lusiya phambili lathi yaphambili nokutshengisela. Uma besima lathi siya. And ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi isindaba yemali iyaqhubeka isiya phambili kuswelakala kwayo. Lokhu kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kuhlangothi zonke zezimbabwe ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe ke ubana abantu bathi.
Yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke kodwa wanazelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bakulokusivumelwano mayelana lodubo oluhlaseli ilizwe njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokutshengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende uthi sokuzethulwa umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes izakwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali lengesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare batshele bethwele nzima bekhotshanisana lamapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezitridini labo siphatheleni ebezayacaca ezindlini zabo besebesebenza ngamafoni kodwa imali yabo ingatholakali elizweni. Esikulanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uChanamasa uminista nogavena bobabili ngoba kuyakhanya nama-statement awayenzayo ukuthi atiyene sebesolana ngamunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo bake baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye okunjalo, ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa i-price control?
Uhulumende wake wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengatshintshi izintengo ezitolo zabo kodwa into ekumele senzakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini labo bezithengise ngasitha okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo konke kuzabe kuphandle kwezitolo kuthengiswa ngentengo ephezulu lokho esiku deep black market.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiyayithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kuvika uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizinisi labo lehlile ukumandisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha nalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kwele Botswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa ukuswelakala kwemali kuzatshiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuswelakala kwemali lokhu kuyayiaffecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ezithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus le mthetho leyo khona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana le mithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market kobulawayo, umnumzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kulabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekane nobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakala ekhaya, le encane oyitholileyo iyabili ibhondi eBotswana emashopu ayisebenzi. So kumele unqa ungene eBotswana uqonde ubo siphathele no black market. Ngale bazafika bekuyitshele ukuthi imali yakho ye half ye price yayo oyazi eZimbabwe ukuthi ukuthi ibond elilodwa yi 5 pula, i 2 bond esilayo iba yi 10 pula. Sure ulutho oluthengisa oluthengile uluthengisa ngemali enqa sofika ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabe eZimbabwe kuyakuqonga inengi lesiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukusolakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene labo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Udubo lungenile sibe eZimbabwe njengoba libona amagala neboda egcile amagaraji wonke. Kambe shuya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sehlekile ayekele abantu bengene le petrol ngendlela eziqondileyo kunokungena layo ngeganga. Engena ngeganga la ipetrol yakhona asikwazi ukuthi iyaqondene ezimoteni ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Inengi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile ukuthi okwenzakala ngalwana umnyaka 2008 lapho wawusilela impahla enengi kungabe sekuphendukile. Impahla enengi iqongile ezitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHabron kwele Botswana.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elidubuke labulala abantu abayisithupha njalo kwalimala phosi abangamathumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul namhlanje. Umanyano we-United Nations suthumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele-DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezijiyeneyo kobulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana uSeni Spanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunengi.
Eningi bese kwedlule abafundisi abalithumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beye-rejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota baphiwe ama-slip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elithumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kugcizelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxube ngathi imzuzwana elithumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuyarejista ukuthi umuntu avote enxa yokuthi langomvulo iviki yonke le elandelayo siyaqhubekela phambili lokhu sihamba la maxuku ayehlukeneyo abafundisi ababesiyarejista ukuvota. So siqalise namuhla, kodwa iviki le enye elandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubo makhalakhukhwini sikubofaka kubo WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo betengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngobuningi babo besiya khona ngale ukuyarejista ukuvota.
Umnumzana uSeni Spanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Onke wabalilunga ledale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanyoso mabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higginbottom icala lokudlelana lomongameli Mgabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higginbottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona leChickenin emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu esigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki lamashumi amabili lesikhombisa kulimpela viki, njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos elizemukela khona eleHawumayini enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United, kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadlala leCholocho enkundleni eBaobab. zombili FC Platinum lingeze Platinum zulisa ukuphakamisa isicoco lonyaka ikanti iqembu leCape United okuyilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye liselalo ithuba lokusivikela kodwa lidlala kuhle kulezi insuku kuthe letsholotsholo nalizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leChicken Inn elizancikelana khona lele Highlanders enkundleni ePapa Fields okungumdlalo omqeqeshi weqembu leBhoso u-Errol Agbi athi awusoze ube lula.
He's also checking in my eyes for the best players he is in this country.
Ngokubona kwami iqembu leChicken Inn yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweleZimbabwe okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali bethu abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu le-Islanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo ye-PSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kwimidlalo eyithoba nembili ladliwa kane kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu leChicken Inn ngelinye lamaqembu abalisa eleDynamos ele-FC Platinum kanye lelenkezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezo ye-PSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leBantu Rovers lizemukela eleShapane Mine ngaseLuveve, eleWange lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Kariba ngaseAscott, eleTriangle lizanqikelana leleYada ngaseGibo, kuthi eleDynamos lizadlala leleHarare City ngaseRufaro. Iqembu leDynamos yilo elihlezi phezu kwengalane elile mihlobelo ngamashumi amahlanu lantathu kuthi ngemva kwalo kulenkezi iPlatinum kanye le-FC Platinum ezile mihlobelo ngamashumi amahlanu lambili iqembu ngalinye kuthi endaweni yesine kule qembu leChicken Inn elile mihlobelo ngamashumi amahlanu lanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe esitaladeni seGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengaqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Osiphatheleni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethu le umthetho omutsha olawula ukuba osiphatheleni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ogoqela yona imali ngokwayo amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lalo msakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Umnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiwo umsebenzi ke engiwenzayo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kakukho njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu nje, yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantu bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthi thina sibongozwa ukuthi imithetho isijikile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe abotheneze, but lokhu sibabone emgwaqweni lo. Isimanga ukuthi kati bona bavele basebenzele obani ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgwaqweni bona bengasoze basuswa, bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzise.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqhathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza ama-rand athoba munemunye 9 rands kuthi idola lakwele Melika libiza ama-rand alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. Ngingu Praxedes Jeremiah weStudio 7 ngise Washington DC. Lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka usama mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi idlozi lolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usamamo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka usikhobokhobo?
Uhambo lokubona lufana nokusuka enkayo liye eGoli. Hawu uhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho esifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Kujabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kubana laba bantu abathe bathatha initiative yokuqala yena le nto kuthiwa iBulawayo Arts Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Athe ngasukume kompane mina phambi kwenduna ngathi ngobogobo omkhulu, ngiyakuhlonipha mdala wami, kodwa isini qedo ozamamo ngatopa isitulo awubonanga wena.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhule ngathi ngangikucabangile. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe uNkulunkulu, ayenzanga yini. Mina nje kwafika emqondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamancu. Ikhona esifikile emqondweni ethi kathi samancu unjani? Iyo mbona athi yabekithuma phambili neyinye ethi majazana. Leyo ke sengiyiperforma live majazana, abantu sebengathi bayibamba kancane.
Lina la gago ke mothusi bashimane o thusa mang?
Ngithusa Biki. Usungiveza ntu. Usungiveza ukhiphe umsihlo zanu njalo.
Amnangu samambo. Ambetu samambo.
Akuphosele ukugcina madlela.
Sithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe esingakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi kuthi ukuthi kuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo eziningi kakhulu, amapisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuphiweyo. Bangaboni kuphela i-South Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, banako lokho akufunako, siyabonga. Kodwa nathi kukhona uNkulunkulu afithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kuhle.
Realeboga ntate sikhobokhobo.
Nda, realeboga.
Ngiyakunanka jong usama mo madlela sikhobokhobo ehlabela ke kamnandi ube kuhlelo Woza Friday ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo lingayika channel yalandela uhlelo lwe live talk libe lobuso babuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.